Munyori Mukuru Musangano Zimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane mudzimba vari vashoma. Vamutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo wenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikavamo munyika chisatapuriranwa zvechimbi-chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isu vemakereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo. Asi haisi nyaya itsva mukubva chikristu chichangotanga. Vakristu vaisangana mudzimba vanga vasingasangani riri gurumwandira, saka hazvisi zvinhu zvitsva kuti vakristu vanogona kusangana vari in smaller groups. Chatiri kukurudzira nechokuti zvinganaka kuti tidzivirire vanhu vedu kuti vasabata utachiona.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unotiwo uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika. Munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira macheche echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo.
Nenguva denda iri rikapinda rinogona kuparadza vakawanda. Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamuri zvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa like zvetinomboita fanika yedu misangano yemapostori fanenge paine mathousands nemathousands evanhu. Saka nenyaya yecoronavirus iri tiri kuona kuti hatisatitanzwisisa kuti chiri kufamba sei kana chiri kudii. Saka tomboteedza zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi zvokuti no dai mambo mira kuramba muchiungana makawandisa kudarika randi. Ndingoona kuti zvangoitwa kumativi ese kuti hakuna ari kubvumirwa kuramba vakangoungana, kuramba vachiwanda pakuungana nekuti zvinokonzera chidambudziko reurwere.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba, avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi. Vachiromba vati seRoman Catholic vatomisa dzimwe tsika dzavaita mukereke mavo dzingangokonzera kupararira kwechirwere ichi kana chikapinda munyika, dzakaita sekupanana chiratidzo cherugare apo vanhu vanobatana maoko pamwe nekubvisa mvura inozorwa pamisuo yechechi kana munhu achipinda.
Sesangano takatora matanho ekuti tingabatsira sei vanhu zvikuru vanopinda musvondo medu kuti vazivewo nezvechirwere chekorona chiriko ichi. Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepakupanana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura sande pakupinda musvondo. Iyo mvura takutoti iswe pamachechi uyewo vari musvondo imomo pasave nokubatana kupanana chiratidzo chorugare. Tichaona mumasvondo ari kutevera kuti vanhu vangarongeka sei sekutaura kwakaita president nezuro kuti pasave nevanhu vanopfuura 100 vanopfuura zana vanenge vakaungana pamwe chete. Ndo zvatichangotevedzera izvozvo nokuti munhu usi anoda kurarama.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api.
Hapana munhu angarwisana nechokwadi chakaita saichocho. So zvakataurwa naPresident zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti semaZimbabweans tinga slower down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavanhu huchengetedzwe. Now semakereke hatisati tanyatsova nekuva nemaonero mamwe chete ekuti tinganyatsozvigadzirisa sei, nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa namwari nevaiko kuna mwariwo zvekare. Ndokwatinotarisira katariro yokuti chirwere ichi chidini chipere. Saka vanhu vanofanira kunamata.
asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuita kupera kwevhiki rino. Gurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reista iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafane chirwere ichi uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.